manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ewe tinela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 6, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye kuti vanhu ngavageze maoko before eating or after the toilet training.
Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa zvikuru matunhu abatwa nechirwere ichi. Mapurisa muSouth Africa anorambidza rimwe sangano rinomirira zvizvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kuBait Bridge mangwana. Vakwegura zvekudarika makore zana ekuberekwa vanoremekedzwa nekupembererwa muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inoti yadzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko rechirwere ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayabudisa pamusoro pechirwere chinhasi, bazi reutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu 4645 vanofungidzirwa kuti vange vabatwa nekorera, uye mazana mapfumbamwe nevashanu 905 ndivo vakaongororwa kuzvipatara vakaonekwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chinonzi chapararira matunhu madiki emunyika makumi mana nerimwe kusanganisira muguta reHarare. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine nyanzvi mumatunhu ese munyika dziri kubatsira varwere pamwe nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after the using their toilet. Chitaura zvokuti mvura yakomwa chaiyo kana ndikwanisa ku
vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi chinokonzerwa netsvina, uye vakurudzira kuti hurumende nemakanzuro zvipe vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara.
Nyaya huru inofanira kuitwa nehurumende ndeyekumeka shuwa kuti vanhu vese vane clean potable water, mvura yekunwa yakachena isina utachiona. Toona kuti masuweji edu anofamba zvakanaka. Toona zvakare kuti izvo hand hygiene, tapromota hand hygiene muvanhu vedu. Ndozvinhu zvatofanira kuita kuti tipedze denda rekorera inyaya yemvura, kunyanya mumaguta. Mvura yatinonwa tinopiwa nemakanzuro ngaive yakauchikwa zvakanaka, yakachena isina utachiona.
Vatiwo zvakakosha panguva ino yedambudziko rechirwere ichi kuti bazi rezveutano ringe riine vamiriri varo pamisangano nemagungano kuitira kuti rione kuti vanhu vari kutevedzera here nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti kudzoka kwechirwere ichi kunoratidza kuti nyika haina zvayakadzidza kubva muna 2008 apo pakafa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi masere nevanomwe nechirwere ichi.
Kana ma public health fundamentals asina kugadziriswa, dambudziko rezvirwere zvakaita sana korera tinoramba tichisangana naro.
Varusike vakurudzira veruzhinji kuti vazvichengetedzewo vachiti harisi basa rehurumende nemakanzuru chete kuchengetedza utano hwavo.
Sema communities tinotorawo nebasa guru ratinofanirwa kunge tichiita.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Economic and Social Transformation, Vasame Wadzai, vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishandire munzvimbo dzakachena pamwe nekutevedzera zvese zvinodiwa neveutano senzira yekudzivirira kupararira kwekorera.
Tatingagona kungoita isusu seboka kukurudzira mamembers edu kuti ashande panzvimbo dzine dzakachena, vashande vachitevedzera hwaro hunotadza kuti vanda kushanda vasingaparadziri kuchichirwere ichochi.
Kushaikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara mumaguta pamwe nekudhuka kwepombi dzinotakura tsvina nezvimwe zvinonzi zviri kukonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka munyika. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Malawi, South Africa neMozambique dzakasangana nawo nedambudziko rechirwere ichi munguva pfupi yadarika. Izo zvakasiya vanhu vanodarika churu vafa kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reEconomic Revolutionary Alliance, rinoti rarambidzwa nemapurisa emuSouth Africa kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kumugano wenyika mbiri weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge mangwana. Sangano iri rinoti rashamisika nedano iri sezvo rakamhengerapiwa mvumo nehurumende yeSouth Africa yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamugano uyu. Mutungamiri wesangano iri, Advocate Talent Rusere, vanoti vanga vaine hurongwa hwekuratidzira vachinyunyuta nemafambisirwo avanoti akaitwa sarudzo muZimbabwe pamwe nekupikisa kugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri makare muSouth Africa, reProgressive Zimbabweans in South Africa, riri kurongawo kuratidzira kumugano weBeitbridge musi 26 mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa muSouth Africa pamusoro pekurambidzwa kwesangano reEWA reIRA kuratidzira. Asi varusere vanoti vanofunga kuti kurambidzwa kwavo kwakonzereswa nenhengo dzesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa. Asi vesangano iri varamba kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti havane ine chekuita nekunyimwa mvumo kwesangano iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navarusere pamusoro penyaya iyi.
Vandifonera makuseni vakandidana ndikaenda kumeeting vakandipa zvikonzero zvekukanzura hurongwa wavakanga vatipa clearance.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti vakanzure hurongwa hutichiona kuti vakamhenga vakupa imvumo yekuti muenderere mberi?
Chikonzero chikuru chavanyanya kushandisa pakukanzela hurongwa hwatanga tinawo hwemusi wa 7 October ndechekuti pane group rezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muSouth Africa rine vanhu vanosvika 123 vakaita petition yavakasaina vese vachitaura kuti utungamiriri weEra Zimbabwe huri kuda kutungamirira protest iyi, utungamiriri huri armed, utungamiriri huri kuronga kuita mhirizhonga nekuparadza zvivakwa zviri paborder reSouth Africa neZimbabwe. Ndo chikonzero chikuru chavanyanya kuti bata nacho. Panga pakatotorwa mascreenshots akaprintwa akawanda zvekuti if I counted them there were I think about 28 copies. Zemascreenshots akatorwa akaprintwa evanhu vachitaura mumaplatforms edu atakanga takacreator anovanga nevanhu vanga vachisvika kuma 12,000. Vanhu vane shungu, vanhu vane kuremerwa nekurwadziwa nekubirirwa kwakaitwa maelections muZimbabwe. Saka vanhu vaingotaura chiro zvavataura, vanotaura zvepfuti, vanotaura zvekunoita mhirizhonga asi zvisingareve kuti ndo hurongwa hwatatinawo hwekunoita mhirizhonga.
Mune vamwe matanho amuri kutora here kuti mugadziridze zvikonzero zvamapiwa izvozvi zvaita kuti musabvumidzwa kuratidzira uko?
Taita umwe urongwa hwekuti tiende tinogara pasi navasiriwo Ramaphosa neutungamiriri hwavo kuti vanyatso kutibudira pachena chikonzero wai vari kumira zvikuru nebato riri kutonga kuZimbabwe iro rinova bato risina kuvoterwa zviri pamutemo izvo zvakasanangurika zvikataurwa kunyangwe neSADC nemamission observers eSADC. So ndio matanho atakutora zvekare tichasuwa the responsible authority ya kansela clearance yavakanga vachipa nokuti zvehazvisi pamutemo kuti clearance inopiwa yozokanzelewa kubudikidza nema investigations angange aitwa vaifana kunge vakakanzela vasati vaita meeting nesu.
Iko kurambidzwa kuratidzira kwamaitawo kwakanganisawo zvakadi hurongwa hwenyu.
Izvo hazvina kudzorera shure isusu chete, zvadzorera mwana wese weZimbabwe kumashure.
Pane shokuora tiri kutambira rekuti sangano renyu rakaunganidza mari kubva muvanhu dziri kufungidzirwa nevamwe kunzi imari dzichangotsakatika dzakadyiwa. Makafambisa sei nyaya yemari idzi?
Shoko rekuti vanhu vakatorerwa mari nesangano redu harisi shoko rechokwadi, ishoko renhema. Patinorangarira patakambokumbira mari kuvanhu taida 2000 rand yekuti tikwanise kuenda kuno applya for the date rataida kuita demonstration. Unfortunately mari iyo haina kutobuda. Takatozotsvagawo mari dzedu nenzira dzedu dzataikwanisa. However, takaenderera mberi neurongwa hwedu tikaenda tikano applya tikatumira vanhu bepa kunyange vanhu vanga vasina kutumira mari. Saka shoko rekutaura kuti kune vanhu vakatorerwa mari mashoko emugodzi Matsuro.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEconomic Revolutionary Alliance Advocate Talent Rusere vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinoshanda nevagari muguta reUlawayo, Respa Community Trust, richishanda pamwe chete nekanzuro yeguta reUlawayo nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST, raita mabiko ekucherechedza vamwe vagari vakwegura vave nemakore adarika zana senzira yekuvaremekedza uye kubatsira kutaura pamusoro pematambudziko anosangana nevakwegura mukurarama kwavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru munhandare yeZITF Exhibition Center apo vanhu vane chitsama vaungana vachipembera kuve neupenyu hwakareba kwevana soro jena ava. Mbuya Langei Hekumalo vane makore zana negumi kana kuti 110. Vachiri kukwanisa kufamba vega pamwe nekuona asi vave munhu asingachatauri mashoko akawanda. Vaudza Studio 7 kuti havana zvavangarayira vanhu kunyanya vechidiki vemazuvano nekuti vanozviti vakadzidza. Asi mumwe wevazukuru vavo amai Stembison Ndebele vanove Major Street vati mbuya vavo vanokoshesa kuti vanhu vave nekukudzana nerudo.
Yaixoxwe nje kuti bona kudhala kwakungiyela nzondano yona lesikhona kathesi ukuthi abantu bendlu enkulu mbebencane abazwanani bachibona vele lo nyane wabo babehlala igumeli 1 bepheka mbiza 1. So uhlale stressa kakhulu into yona leyo ukuthi kafuna abantu abaxabanayo yena akakhetheli ukuthi uthiwa ungwangapho ngwangapho nxa uligazi lakho ligazi lakhe.
Vanogara vachitiudza kuti kwanga kusina kuvengana kwaveko mazuva ano kwekuti vemhuri imwe vamwe vari kwamaiguru vamwe vari kwamainini vanovengana. Vanoti ivo nemudzimai mudiki wemurume wavo vainzwana zvikuru zvekuti vaigara mumba imwe chete vachibika pamwe chete. Saka vanogara vachitiudza kukosha kwakaita kudanana pasina kuti iwe uri weimba ipi, uyu ndewe imba ipi. Kana muri mhuri imwe chete munofanirwa kubatana.
Mbuya Lina Chitundu vave nemakore zana nemaviri ekuberekwa uye vachiriwo kugona kufamba kuona nekunzwa pamwe nekutaura. Vanoti vakatanga kugara muguta reUlawayo nemurume wavo mugore ra 1957 kusvika pari zvino. Vanoti kunyange zvavo vasina kuenda kuchikoro vaikwanisa kuverenga apo maziso avo aiva achiri kunyatsoona zviri nani.
Kare munongoziva kuti tatisina mhosva nezvezvikoro izvi. Kareko ndichine maziso ndaingobira-bira ndoda kutaura chokwadi ndaingobira-bira zvokuti iye zvino handisisina maziso ndinganyepa hangu.
Mudzimai wamumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga amai Minyota Ubaloi Chiwenga avo vange vari munyarikani mukuru pachiitiko ichi vati zvakakosha kupembera nekukudza vakwegura nekuti ndivo matenhe eruzivo kunobva uchenjeri hwakawanda. amai Noctula Nguwe Ndlovu, avo vanove mkuru esangano Respa Community Trust, vati nirao kukosha kwa kaita kuchengeteza wakwe gura, vakati itsika ichi wanu yekugarani wakwe gura mzimba, pane kuwaende sa kumisha ino chengetezwa wakwe gura. Kurukota Redu Nrevula wayo, pamwe na mea wevula wayo, wa David Coltart, ndevamwe wevano wabata neno ya kwe guri wanima korea darika zana, wanufura makumi matanatu, wabaku nzumbo zakasi ya nasiana, zema tunuwe matelelend, pachitiko ichi. Rave gwerere chipiri Respa Community Trust, pachita gungano iri, senzira yu kuchereche za suwari wa kwe gura, ilorino chereche za pasiru ose, musuwa October 1, gwerere garega. Atina kwanza kuwa na uwandu wewa kwe gura, zweku darika makore zana mnyika, asi United Nations inoti inofungidzira kuti gore rapera pasi rose vaive nemakore anodarika zana vaive mazana mashanu izvuru ane zvuru makumi mapfumba mwene zvitanhatu kana kuti 593,000 uye paine tarisiro yekuti uwandu hwevanorarama kudarika makore zana huri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudya kune utano nemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat inoti muZimbabwe muna anotarisirwa kurarama makore makumi matanhatu nemaviri 62.16 kana kuti life expectancy. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vadoma vatevedzeri vevanyori muhofisi yemutungamiri wenyika, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevanyori vematunhu. Gwaro raburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rushwaya rinoti vaMunangagwa vashandisa masimba ekudoma vanyori ava pasi pechikamu 204A chebumbiro remitemo yenyika. Pavanyori vemapazi ehurumende, vamwe vakaita savaNick Mangwana nava George Gwamatanga vadzoserwa kumapazi avo avagara vachishanda vari akaita sekuburiswa kwemashoko nebazi rezvemari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi munguva pfupi inotevera ichapiwa chigaro mubhodhi repamusoro-soro kana kuti executive board reInternational Monetary Fund kuitira kuti dunhu iri rive nezwi rakasimbisisa musangano iri. Mashoko aya akataurwa nemukuru weIMF amai Kristalina Georgieva muhurukuro yavakaita nesangano renhau reAgence France Press. Mubairo weNobel Peace Prize wegore rino wapiwa kuna Nagesh Mohammadi, murwiri wekodzero dzevanhukadzi ari mujeri muIran. Mohammadi akasungwa nehurumende yeIran kagumi netatu, akawanikwa aine mhosva kashanu nekutongerwa makore makumi matatu nerimwe ari mujeri pamusoro pekurohwa nechamboko kanosvika zana nemakumi mana. Zvipfuyo zvakawanda zviri kutyoka makumbo mushure mekunge zvavira mumakomba ari kusiyiwa asina kuvharwa nevanhu vari kuchera zvisiri pamutemo zvicherwa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti makomba ari kusiyiwa asina kufutsirwa aya ari kukanganisawo nharaunda dzavo pamwe nekuvhara nzizi uye kukwadza zvipfuwo zvavo. Mumwe anoti akarasikirwa nemombe mbiri dzakawira mumakomba aya gore rino ndiva Amon Munyorovi, avo vanogara kuchikuti mudunhu rehurungwe kumashonaland west. Mumwe mugari wekubhindura mudunhu remashonaland central vaChristopher Muneri vanoti vashandi veenvironmental management agency kana kuti EMA havasi kuita basa ravo nemazvo. Mumwe anochera goridhe zvisiri pamutemo uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya anoti chimwe chinoita kuti vasatsvaga mapepa epavanochera inyaya yekuti zvinokwezva vakuru vezvematongerwo enyika avo vanosviko vabvisa vachiburisa mapepa avanoti anenge agadzirwa nechimbi chimbi kuitira kuvabvisa.
Saka zvikuitika pandezvekuti zvonezvo takadzidza kuti ukaenda uchida magwaro emugodhi kuminisi haupiwe, asi gare gare unozoona mapoliticians ave kuuya nemagwaro vachiti inzvimbo yavo yavakapega kare. Zvinova zvinhu zvinototishamisawo kuti iwo wakaenda haupiwe.
Vachikumbira kuti vamwe vemigodhi mikuru yakaita seZimplus, Golden Valley nemimwe vaite mubatsira pamwe padambudziko rekuBay Horse Mine, kurukota reMashonaland West. Amai Marion Chombo vakati dambudziko rekuwirwa kwevanochera zvicherwa iri ratekeshera nenyika zvekuti hurumende haikwanise kurimisa iri yega.
Tiri kukumbira na Zimplans mamaini ari padhuze nesu vakati kurei. Tiri kukumbira Pixstone nana Golden Valley kuti vauye vatibatsirewo kuburitsa hama neshamwari dzedu dziri pasi ipapa. Iye zvino vanhu vakaungana kudai. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuronga. Mukatarisa pane timu dzauya, tine veMinister of Health vari pano kuuya kuona kuti vangabatsira sei.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa zviri kunze kwemutemo kwave kuwedzerwa zvave kuita kuti vamwe vapinde nemumigodhi yakavharwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvine njodzi.
Dambudziko riri papa nderekuti migodhi yatiri kutaura nezvayo iri kudhirika iyi migodhi yakamboshandwa kare nemakambani chaiwo chaiwo. Varidzi vemugodhi iyoyo kwaakuzosiya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Vamaguhu vanoti rimwe dambudziko nderekuti migodhi yakawanda yave yevakuru vezvematongerwo enyika vasina ruzivo uye vasingatevedzere mitemo yekuchera zvisina njodzi.
Panzvimbo yavo pakabva pauya mapoliticians vanenge vachizviti ndini ndaamuridzi wenzvimbo inoyi. Mapoliticians havasi maminers, havatozivi kuti chinonzi mining chii. Chavanongoziva ndechekuti pasi apa panobuda mari.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chiedza Chipangura vanoti mimwe migodhi haina varidzi sezvo vachizotiza kana paita njodzi sezvavanoti zvakaitika paBay Horse Mine.
Zvafanana zvekare neiyi yaitika manje manje kuBay Horse. Hapana muridzi anonzi uyu ndiye wepo chaiye chaiye. Vanhu vakopindawo vachingobatirira kuita ivo magindagori apanzvimbo kuti ndisi vakuru. Ndosaka muchizoona kuti musi wenjodzi havabudikire kuti vataure kuti ndisi varidzi nokuti vanenge vasina mvumo iri pamutemo kuti ndivo.
Mukuru weEMA mudunhu reMashonaland West vaWeston Mapako vanoti vanhu vari kuchera zvicherwa panzvimbo dzisina kutarwa vari kuzviita kunze kwemutemo. Vamapako vanoti kuti munhu kana kambani vabvumirwe kuchera zvicherwa vanofanirwa kunge vaine gwaro rekuti nharaunda ichadzoreredzerwa sei kana kuti environmental impact assessment. Makore maviri apfuura vanhu gumi nevapfumbamwe vakafira mumugodhi wecricket mudunhu reMashonaland West. Mimwe migodhi yakadhirika ikauraya vanhu inosanganisira Rain Mine kuMashonaland Central neRed Wing Penalonga kuManicaland. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mukuedza kutsvaga nzira dzekupedza nadzo mhirizhonga kumitambo yenhabvu, pepanhau reSunday News rinonzi rakokera hurukuro pamusoro pekuti dambudziko iri ringapedzwa sei munyika. Musangano uyu uyo waitwa Bulawayo unonzi wapindwa nemapoka ane chekuita nenhabvu munyika anosanganisira Premier Soccer League, veSports and Recreation Commission, veZimbabwe Football Association Normalization Committee, mapurisa pamwe nevamiriri vezvikwata zvenhabvu zveDynamos neHighlanders. Musangano uyu uri kuuyawo mushure memhirizhonga yakaitika pamutambo wezvikwata zviviri izvi muBaba Field Stadium muBulawayo makare masvondo mashoma adarika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wembira nehosho dzechinyakare Nasibo Mutize. Nasibo akakokwa kumutambo weVisa for Music 2023 kuMorocco uchaitwa muna mbudzi wegore rino unowe mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
The month of June, the best song, 2009, the speaking block at all my musicians are that old. And the best song, the new song in collision. And the song gets in the best song, the professional in my guitar.
Chaka kupai kutimuti nini ndoza, ndo da kuita izi chi?
Ah, I think it's a cool and I want to see it.
Tanzwa manga muri kuzanzibva mazuva aperayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco timtudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi.
So Visa for Music platform ye yema musicians kuti ashowcase savari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we were invited this year to go and showcase our brand Nasibo Music. Banoya, different stakeholders from different countries in the music industry. Agata Sami Music, booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity is one of the opportunities that will come once in a lifetime. It's not once in a lifetime, so we are actually treating to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding. Yekuti tiende ko funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa costs as well. And first of all, it made from 2022-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromota, vamwe vanozviti masponsa, nevamwe vanongowo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata pa +263 782 899 772, kana kuti vanotibata pa email yedu nasibomusiczim@gmail.com.
It was a Friday, and in Dango Sia Muchi and that of one egg that Chirimu Deng. It was a Friday.
Uka Batara Kanaka, Bane Ado Yawuka, Bane Ado Yawuka, Bane Ado
Mchinzwa kambo ganonzi chire mudenga manzwa hurukuru yaitwa na Nasibo Mutize ari parunare kuHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechisvano svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chinonzi chabata matunhu madiki akawanda emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko iri. Tabataska kumakume chironga chedu anukuni kai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.